Vachitaura kumarinda emagamba ku National Heroes A kana Simangwanani vamunangagwa vatsanangura mushakabvu semunhu akazvipira kusunungura nyika uye aida nyika yake.
It is through this selfless and consistent sacrifices made by cadres such as the late comrade Makete Ndebele.
Zvakauya kubudikidza neushingi pamwe nechido chemagamba akaita sacomrade Makete Ndebele kuti tinge takasununguka kubatana pamwe nebudiriro yenyika nhasi.
Vamunangagwa vashorawo nyika dzekumadokero vachiti dziri kukurudzira kusagadzikana munyika nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kusvibisa zita renyika, vachiti dziri kutsigira nemari asi hadzisi kuzobudirira. Panguva iyo hurumende iri kugadzirira musangano mukuru weSADC Summit.
They are considered the efforts to reverse the gains of our
hane vamwe vamubishi kuita zvinhu zvisinoine zvatakaendera kuhondo. Mabasa aya anosanganisira kufambisa manyepo pamusoro penyika yedu vachitaura zvisiri zvatinoona mubudiriro yenyika yedu. Zvinonyadzisa kuti vanoedza zvose izvi asi havasi kuzobudirira.
Vachipindura mubvunzo kuvatori venhau sachigaro wechikwata chevarwi vehondo yerusununguko cheZimbabwe National Liberation War Veterans Association, vaChris Muchangwa vati vari kushanda nesimba kuti vose vakarwa hondo vawane upenyu hwakanaka sezvo hurumende yavamunangagwa iri kugona kusimudzira upfumi hwenyika.
Sezvedzo miyende yakukura sezvokana president vagona kutipawo even big but tauda kuti zvichionekwa mukurarama nekupenyu hwamazuva ese hwemagamba ehondo.
Nyanzvi inongora nezvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vati kunyange vana veZimbabwe vakafira kuhondo yekusunungura nyika, muZimbabwe hamusati mave nerusununguko rweavo vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa.
Saka hapana chouviri chauya kuvanhu chinotaridza kuti Zimbabwe yakahwirwa ndava yekuti iko zvinezvi vanhu havana kana kodzero imwe. Muchaonazve kuti hapana kodzero kana yekushara utungamiri, takazviona gore rapera muna Nyamafufu 2023.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reHeal Zimbabwe Trust vatapwa Chiriga vaudza Studio 7 kuti kusungwa-sungwa kuri kuitwa varwiri vekodzero dzevanhu munyika kunoratidza kuti hurumende haina ukama hwakanaka nezvizvarwa zvenyika.
Kukanda muchirongo nekumbonyengedza kwekodzero kuri kuitwa vana veZimbabwe nenzira dzakasiyana-siyana takatarisana neSADC Summit kunoratidza kuti hurumende yeZimbabwe haina ukama hwakasimba nevana veZimbabwe. Ndiko saka ine kutya kukuru kuti pangangoita kuratidzira panguva yeSADC Summit.
Asi imwe nyanzvi inongora nezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reAfrican Cause Trust vaElton Ziki vanoti masangano anoshanda akazvimirira ega ari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvimwe maNGO haadi kuti hurumende ivaise mugwara rakanaka nekugadzira mutemo wavanenge vari part of. Saka iko zvino izvoti iwewe ungati kushanda kwema non-governmental organization kuti vanhu vaende kunodemonstrata mustreet.
Vachitaura neStudio 7 mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Recidivist Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kunokonzerwa nekuti hurumende yavamunangagwa haina kugadzikana nekuti pachine gakava munyaya yesarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu gore rapera.
Nyaya yekunetsa muZimbabwe inyaya yehurumende isina kusarudzwa nevanhu. Vamunangagwa havana kuvhoterwa nevanhu. Hapana baba anoti kana pane vaenzi chaanoita kubata vana nekurova nekusungira vana nekuvhara muromo.
Retired General Ndebele vakaberekwa musi wa6/10 muna 1942 mudunhu reMankwe. Vakapinda mune zvematongerwo enyika muna 1967 vachindorwa hondo yakazosunungura nyika. Vakashayikira kumba kwavo kuCowdrey Park muguta reBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu.